Cook Beats Productions.
Chinangu chacho changu chichara orini Oi wangu makata achapera orini namo inenge urimbo imi Chunguri ndakasimbiswa kuti mwara chandipa uchandipa
Batagano ne ako, mariwe, asisi no ra.